kinona kuyimbilante jisimupa viri
Mazana nemazana evanhu vaungana murende kwachigama kuno mudunhu raishishwara vachiona kuradzwa kwambuya chamisa vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwavo kusanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzare Tokozani kupe au vatadza kubata maoko sezvo vanga vachishoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzare kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo vachamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kushoredza nekuvhairira Muzare kupe au vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vamogen tsangirai muna 2018
Enhamba dzangu chenji chanisa kuuya kana mukasachinja maitiwa munoita politics Izi tichazvitaura kusvika manzwa uye maona. Politics hadziitwe zvetiganya bhura zvamunotaura kuti kana anenge asingawirira nesu chimbomugodzi. Asingawirira nesu pfuwa kumusana. That's not politics. Asingawirira nesu politics tinomurakidza zvakanakira maonero edu nekumurakidza kushata kwemaonero ake.
Izvozvo mukuru.
Saka hasha gazite njoma
vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya mwari izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vati ambuya chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika
mai varera pavakapinda munguva yehumai yekuti chero mwana wako akanzwa chinonzi chamutokonya hauchadyiwa akusunga mukunguru kunamata nekusanya ndozvaita mukadzuri paya paanonzwa kuti neri wanzwai neri wanzwai iye airwara kupfuura nerisoni wacho mwana wawo ahwina sarudzo abirwa mwana wawo nemamembers of parliament adzingwa Mwana one makanzela zadzingwa. Waizwa sei semunhu akapinda mukuzvara nerifoni wacho. So rufuru rufuru rikutirwadza kuti ndimai akaenda kunofira isusu Zimbabwe tese kuti tirarame.
Mumwe mutevedzeri wavatamisa vatendai biti vati bato ravo rakarasikirwa naamai vakabereka mutungamiriri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avari kusangana nawo munyika
kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu Advocate Nelson Chamisa tinoti we are very sorry tine hurombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa ini ndiri mumwe vevaivai vaimbosvika pano ndichiona mai vangu ndichiona gogo kune zvinhu zviviri zvavaita chekutanga changa tiri chokukurudzira kuti vanangu namatai she was a prayer warrior chechipiri vanga vaine rudo hawaibva pano usina kambambaira hawaibva pano usina kahuku karoad runner kawaenda nako so rudo rwacho tiri kuruona muna Advocate Nelson Chamisa
Mumwe muvakidzani wambuya chamisa ambuya taona muteswa vatiwo vanhu vekwachiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri
vaibika
chero mbuya vake pamwe vaibetseridza mwana wangu kuti aende kuchikoro mbuya vaneni vachibika handari pamba pavo kubika voti oh mwanangu nemukadzi indisi ipai Nelson Mari aende kuchikoro ndopetuka Nelson muzomuona adai
Munyori wezvemabasa nemagariro akanaka evanhu muchikwata chevadiki veMDC Alliance vakamakomborero haruzivishi vati ambuya chamisa mubereki anga achigara achishungurudzwa nezviri kuitika musangano sezvo mwana wavo ari kukutsiranwa nevakapatsanuka avo vanonzi vari kushanda nebato rezanupf ambuya chamisa avo vanga vane makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vanonzi vakadonha vari mubindu ravo remurivo ndokubva vashaya ipapo nemusi wemuvhuro vasiya vana vavo vana nemurume wavo vasilvanos chamisa Ndakamira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mtimba.